Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chikunguru 19 2020. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hurumende kuda nekusada panyaya yeCovid nehuwandu huri kuita macases inofanira kutoturumuka, inofanira kutosunga dzisimbe kutoita action.
Vakoti voyambira kuti zvipatara zvinogona kuguma zvavharwa kana hurumende ikasakoshesa kuwandira vashandi zvikwanisiro zvekudzivirira kutapurirwa chirwere cheCovid-19. Vanhu vokandirana makobvu nematete panyaya yeRBZ yekupa vamwe vakuru vakuru zvikwanisiro zvekurimisa pachena.
Hurumende yazotora danho rakanaka rokuti zvikoro zvimboramba zvakavharwa. Izvi zvinhu zvichapa mukana wokuti pave negadziriro yakakwana, gadziriro yokuti zvishandiswa zvese zvinodiwa kuti pachikoro inge iri nzvimbo yakashambidzika inoendeka zvinge zvichigadzirika.
Zimsec inoti bvunzo dzeO-level neA-level dzinogona kunyorwa gore rinotevera nekuda kwechirwere checoronavirus. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere cheCovid-19 munyika huri kuramba uchikwira, kuramwa mabasa kwevashandi vemuzvipatara kusanganisira vakoti navanachiremba kuri kuenderera mberi. Nhasi vashandi ava vasvika mazuva 32 vakanda mapadza pasi vachiti mari yavari kutambiriswa haichakwani kuti vaende kumabasa. Vakafanobata chigaro chegurukota rezveutano muzvinafundo Amon Murwira vanoti vari kuedza kutaurirana nevashandi ava vachibatsirwa nesangano reHealth Services Board, asi zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pa25 kana kuti 25. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vave chiuru chimwe chete nemazana mana ane 90 kana kuti 1478. Vapora vanosvika mazana mana ne30 nevapfumbamwe kana kuti 439. Vakashaya vanosanganisirawo vaive mutevedzeri wasachigaro wechikwata chenhabvu cheTriangle Football Club vaGoodwill Pfumo Jena, avo vakashaya kuBulawayo nemusi wechishanu. Chikwata cheTriangle chakanyora padande mutande racho reTwitter nezverufu urwu. Vashandi veSimas Medical Aid 21 chete vanonziwo vakabatwa nechirwere ichi muHarare, zvapa kuti imwe kirinika yekambani iyi imbovharwa kuHighglen. Vamwe vashandi vemuzvipatara vakawanda kusanganisira vakoti vakabatwawo nechirwere ichi kunyanya kuBulawayo pachipatara cheUBH. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo.
Hurumende kuda nekusada panyaya yeCovid nehuwandu huri kuita macases emapositive inofanira kutoturumuka, inofanira kutosunga dzisimbe kutoita action, nekuti zviri kutaridza izvo kuti denda iri radzikamidze muno munyika uye harina wariri kusiya. Tiri kuona vashandi vehurumende vezveutano vakawanda vapositive kutaura kudai, and hurumende ikasasimba ikasaunza maPPEs zvinodzivirira vana mukoti, zvinodzivirira vana chiremba, tichaona kuvharwa kwezvipatara zvakawanda.
Ko sei mune maonero aya kuti zvipatara zvinogona kuvharwa zvakawanda?
Nekuti the moment yatinoona vana mukoti nana chiremba vachibatwa nechirwere ichi, vanofanira kuendeswa kumakwarandaini, kumaisolation. And patinovaendesa kuisolation, tichasara tisina vana mukoti, tichasara tisina vana chirembo muzvipatara. Endi izvozvo zvoga isu tagara tine vashandi vezveutano vashoma muzvipatara zvedu, zvazvinoreva ndezvekuti zvipatara zvinogona kuvharwa.
Saka hurumende ingaite sei kuti ione kuti zvinhu hazvizoiti manyama amire nerongo muzvipatara?
Danho rinofanira kutorwa kutodzivirira vana mukoti, kudzivirira vana chiremba kuti vasatapukirirwa nechirwere ichi. Nekuti kutapukirirwa kwevashandi vehurumende vezveutano nemamiriro akaita nyika yedu, vechibva imomo muzvipatara nayo COVID vanoenda nayo mumabhazi nekuti vanofamba nepublic transport. Vanoenda nayo mumasupamaketi nokuti vanotenga mumasupamaketi anotengwa nevanhu vose. Vanoenda nayo kudzimba kwavanogara, kumhuri dzavo nekumalocation kwavanogara, kwavanotandarira, vachingoparadzira chete chirwere ichi. Endi zvikasaonekwa, zvikasagadziriswa nekukasika, tinonyika ino inopinda mudambudziko guru kutodarika dambudziko reikonomi ratinaro nhasi.
Muungazova kuti vashandi vangani kusvika pari zvino here vanoshanda muzvipatara umo vabatwa nechirwere ichi?
Pari zvino handina namba figa rakakwana rekuti vashandi vehurumende vezveutano vangani pari zvino vabatwa nechirwere checovid, asi kuziva kwatiri kuita vaakudarika 40 vabatwa nechirwere ichi pari zvino.
Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe nemaviri kana kuti 702,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vanhu vafa vanosvika zviuru gumi nezvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mashanu nematanhatu kana kuti 14,956. Vapora vadarika zviuru mazana matatu zvine makumi matanhatu nemanomwe kana kuti 367,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni gumi nezvina ane zviuru mazana matatu kana kuti 14.3 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi pasi rose, ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana zvine makumi mana kana kuti 140,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana matanhatu nemaviri kana kuti 602,000. Vapora vachidarika mamiriyoni masere kana kuti 8 million. Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite, tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC-band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu yeWWW.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona. Munyika maita ukandirana makobvu nematete mushure mekunge rimwe gweta Dr. Alex Magaisa vaburitsa mazita evanhu vanonzi vakapiwa mazidza matsama emari nebhanga guru renyika reRBZ kuti vatenge zvikwanisiro zvekurimisa pachena. Mari yakashandiswa inonzi inosvika zviuru mamiriyoni mazana maviri kana kuti 200 million mumakore ari pakati pa2007 na2008. Kunyangwe hazvo mumakore ose aya vaive governor weRBZ vaGideon Gono vaibuda mumapepanhau akaita seHerald neNewsday vachiti ichi chaive chikwereti. Nhasi vange voimba rumwe rwiyo mubepanhau reSunday Mail vachiti ichi chaisava chikwereti, asi vanhu ava vakangopiwa mari yekutenga zvikwanisiro iyo yave kunzi veruzhinji vabhadhare kuburikidza nemutero mushure mekunge hurumende yatora chikwereti ichi kuburikidza nedare reparamende. Vamwe vanonzi vakawanawo mari iyi vanosanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakapiwa mari inodarika zviuru mazana mana kana kuti 400,000. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kana munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana, avo tatumira mashoko paWhatsApp asi havana kupindura. Asi vachinyora padande mutande ravo reTwitter, vamangwana varatidza kusafara nekuti Dr. Magaisa vatema vakarerekera rimwe divi sezvo vasina kuburitsa mamwe mazita. Asi vamagaisa vanoti vakataura kare kuti vane zvimwe mugapu mavo zvavachapakura mazuva anotevera. Vanhu vakawanda vaburitswa mazita inhengo dzeZANU-PF vakawanda vari makurukota ehurumende uye nevamwe vaimbova makurukota muhurumende yavamugabe. Vakuru vemakereke vanowanzobuda vachitsigirawo bato reZANU-PF nevatongi vematare vakawanda varipowo pavanhu vakapiwa mari idzi. Vagono, vatemba muliswa, nengwe Norton yakazvimiririra uye vanomirira Makonde mudare reparamende vakaindinesi Paradza havanawo kupindura chikumbiro cheStudio 7 chekutaura navo nezvenyaya iyi. Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vavimbisa kuti padivi rebato ravo, asi hatina kukwanisa kuzonzwa kubva kwavari kusvika taenda pamhepo. Asi Studio 7 yabata vakuda kwashe basikiti avo vakapiwa chikwereti vari kuti vakachidzosera.
Nyaya yefarm mechanization chaiva chikwereti. Taitotumirwa mastatement neRBZ unit yacho yaicollector. Saka ini ndakaenda ndikandobhadhara.
Makanzi mubhadhari mari apa?
Musi wandakabhadhara vakandiwekera kuti chikwereti changu chose yaiva mari ikaita 10 billion 700 something. Ndokubva ndabhadhara yose ipapo. Saka zvekuti chaiva chikwereti vanhu vose vanoziva vaitotumira mastatements, asi vamwe havana kuzobhadhara. Saka vasina kubhadhara ndo vanoda kuti zvazviri zvemahara. Nekuti pakazouya instrument yekuti debt RBZ yaitwa absorbed in state.
Asi vanhu vaiziva here kuti chikwereti vabasikiti?
Everyone knew kuti takakwereta farm equipment and taifana kubhadhara. Isu vamwe takatobhadhara. Ndosaka zita rangu risipo palist yemadebtors because I'm not a debtor but I'm a beneficiary. I paid for what I got.
Asi katiri kunzwa vagono vachiti chaisa vachikwereti, zviri kufamba sei?
Vagono ngavataurire vanhu chokwadi. Vagono vataurire vanhu chokwadi. Kukwereta haisi mhosva. Nyangwe kana ivo vakakwereta mari yakakura, ngavangotaura kuti tokumbiravo kuti vanhu vabhadhare kwemakore akati wedzere, kwete kuti chachisiri chikwereti. Hakuna zvinhu zvakadero. Saka isu vakabhadhara vanoreva kuti mari dzedu vakaregerei kutidzosera. Kana chachisi chikwereti, dai vakazotidzosera kamari dzedu. Asi haningamiri nhasi kuti ndidzorerei mari yangu. Ini ndine chikwereti, indichizova ndakatora tarakita negejo. Hazvigonizve. Vagono vasanyepa vachidero, hatidi nhema dzakaipa kudero.
Saka poitwa sei apa vabasikiti?
Chikwereti chikwereti hachirovi, asi ngachiwane muridzi wacho ngavabhadhare. Ngavakumbire makore akatirebei ekubhadhara, asi vachibhadhara. Kwete kuti isu tobhadhara, vamwewonza vachabhadhari.
Asika vamwe vanogona kuti nemiwo makawanawo chouviri nekuti makazobhadhara nemari yemabhera cheki, kwete mari yekuAmerica yamanga makweretiswa naye.
Nguva yatakabhadhara isu yanga iri yemabhera cheki, kwakusina mayusa. Dai anga ari mayusa taibhadhara mayusa acho. Asi takabhadhara mari yatatinayo yaishandisiwa nguva iyoyo.
Vaimbova gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti vari parunare muHarare. Tabatawo vanokokera mabasa musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya iyi inotemesa musoro nekuti chekutanga ndechekuti payakataurwa zvainzi vanhu vachabhadhara mari yezvikwanisiro zvavainge vapuhwa nehurumende. Asi nekufamba kwenguva tiri kuona kuti zvakazonzi vanhu vachange vakubatsirwa mari nehurumende.
Pane chakaipa here kubatsira varimi vatema ava vachaomba?
Tinoona kuti vazhinji vakaona rubatsiro urwu vakuru vakuru muhurumende, mumaparastatals nevamwe vakadaro. Avo vanhu vakanga vaine zvinzvimbo zvokuti vaikwanisa kubhadhara mishina iyoyo. Uyezve tikatarisa pari zvino, vazhinji vacho vakatotengesa mimwe mishina yacho iyoyo. Imwe yacho aina kubatwa zvakanaka naka angoomarangwanda. Zvinova zvokuti izvo dei zvikwanisiro izvozvo zvakapuhwa vanhu vari kumaruwa nekumatenga nyika, avo vanoita hwaro hwakakura zvikuru kwazvo kuburikidza nekupima kunodzivirira nzara munyika. Dai zvakabatsira zvikuru. Saka ndinoona sekuti mashoko echokwadi haana kutaurwa nyika kuti vanhu vari kupuhwa zvikwanisiro izvozvizvi vachazenge vachipuhwa mahara.
vanokokera mabasa musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muri yaAmerica iri kuenderera mberi ichichema gamba rekurwira kodzero dzevanhu uye vaive nhengo yedare reCongress vaJohn Lewis avo vakashaya vave nemakore makumi masere ekuberekwa mushure mekurwara nechirwere chegomarara. VaLewis vakashanda kubva vari mudiki nerimwe gamba mukurwira kodzero dzevatema Reverend Dr. Martin Luther King. Pavanhu vose vakataura muWashington DC pakataurwa mashoko aDr. King ekuti I have a dream, vaLewis ndivo chete vange vasara vari mupenyu. Bazi reUnited Nations rinoona nezveutano reWorld Health Organization rinoti nyaya yekushaya mari uye dambudziko rechirwere cheCOVID-19 zvapa kuti urongwa hwekurwisa chirwere cheEbola icho chopararira mudunhu reEquita muDRC kunetse. Kubva zvakatanga kupararira chirwere ichi musi wa1 Chikumi, vanhu makumi mashanu nevatanhatu vabatwa nechirwere ichi uye vanhu makumi maviri vafa. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mapurisa eMalawi akasunga zvakare vaNomen Chisale avo vaive muchengeti wevaive mutungamiri wenyika iyi vaPeter Mutharika vachipomerwa mhosva yekuda kuponda. Dare remuguta guru renyika iyi reLilongwe rainge rambopa vaChisale mukana wekubvisa mari yechibatiso pane imwe mhosva yavaipomerwa yeuori. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ndinomukamuchira muchongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kubata nyaya yeuori munyika. Muchirongwa tina vaAshton Bumira vesangano reYouth Forum Zimbabwe. Sangano iri rakabva kuburitsa tsvakiridzo iyo yatinoti nechirungu report pamusoro pezvenyaya yeuori munyika. Tatisibate vaBumira tinzwe zvizere pamusoro pezvetsvakiridzo dzavo. VaBumira, ndino mukamuchirai muchirongwa. Tiudzeiwo zvizere pamusoro pezvetsvakiridzo dzenyu.
Ndinotenda mukoma hove. Patsvagiridzo yatakaita sesangano revechidiki takanga tichitarisa vanhu vakawanda tichida kuona maonero avo, tichida kuona kuti nyaya dzehuoridzi inyaya dzavanoziva here, inyaya dzavari kuonawo here dzichiitika even mumanharaunda dzavanenge vachigara. Takatarisa vechidiki vane makore ivo vanobva pa18 kusvika pa35, tikazotarisa zvakare avo vakuru vanobvawo pa36 zvichienda kumberi, tichitarisa vanhurume nevanhukadzi, tichida kunyatsonzwisisa kuti mukugara kwavo nhau yezveuori inhau dzavari kunzwawo here uye inhau dzavanonyatsonzwisisa here. Zvakabuda pachena kuti pavanhu vese ava vechidiki vanosvika ivo 59% vakarakidza kuti nhau yecorruption iyi, nhau yehuori, inhau dzavari kuona dzichiitika munharaunda mavo, inhau dzavari kuona dzichiitika mumatunhu, inhau dzavari kuona dzichiitika kusanganisira nevanhu vakaita savana mudzviti, inhau dzavari kuona dziri kuitwa dzichiitwa nevanhu vakaita sevanoshanda mumakanzuro. Nhau yecorruption iyi inhau yatekeshera, inhau iri kunzwisisika zvakanyanya nevechidiki.
VaBumira, tichitarisa zviri kuitika munyika, vaimbove Minister of Health Dr. Obadiah Moyo vakadzingwa nezvenyaya yehuori, vakasungwa zvakare. Mungati hurumende yeZimbabwe iri kushanda nemazvo mukupedza huori munyika here?
Isusu maonero atiri kuita pari zvino ndeyekuti maitirwo ari kuitwa nhau dzezvehuori izvi hapana chinobatika chinonyatsorakidza kuti hurumende yedu yazvipira kuti inge ichipedza huori. Tinoona sekuti zvese zviri kuitika zvinosanganisira kusungwa kwakaita vaObadiah Moyo, tinoona sekuti hurumende iri kungoda kufadza vanhu kufadza vanhu nenhema, kufadza vari kunze kwenyika nenhema, kuti yazvipira kunge ichiita kuti hori hunge huchipedzwa. Ende kumashure uko tine vamwe futi vatungamiriri makurukota ehurumende vakangombosungwa, asi hakuna kwazvakambobuda zvikasvika. Hakuna pari zvino kubva hurumende iyoyi ichipinda, hapana kana mumwe zvake atambopuwa kana mutongo waakapuwa wokunzi mhosva yaakapara iyi yekuita hore, apuwa mutongo wokugara kana mutirongo kwemakore akati. Vanhu vese ivava vari kungosungwa, asi mhedzesero yacho tiri kungoona vanhu ivava vachizongobuda pasina kana mutongo wavanenge vachipiwa. Uye zvakare ivo mari mazuru emari avari kunge vatora, hapana kana mari yatati tamboona pari zvino iri kunzi mari iyi yakwanisa kudzoswa nekuda kwekuti hurumende yatora matanho ekuti mari iyoyo idzoke.
Nemaondero enyu, mungati uori huri kuitika munyika huri kukanganisa upenyu hwevechidiki pamwe chete neramangwana renyika here?
Isusu sesangano revechidiki tinoona huori chiri chinhu chakashata zvakanyanya, nekuti pari zvino tikatarisa vechidiki vakawanda havasiri kumabasa. Vechidiki vakawanda vari kubva muzvikoro vakadzidza havana chokuita. Izvi zviri kunyanya kukonzereswa nehuori, nekuti mukada kutarisa munyika munomu hapana vanhu vanobva kunze kwenyika vanenge vachida kuuya kuvhura mabhizimusi muno, vanoda kuuya vachivhura mabhizimusi vavo munyika muine huori hwakadai. Nekuti vanoona kuti vakavaya vachivhura mabhizimusi avo hapana chavanokwanisa kuzobuda nacho vachienda nacho kunyika dzavo dzavanenge vakabva.
Haiwa ai, takunzwai zvakanaka vabumira, tinotenda nekupinda muchirongwa. Muri Zimbabwe, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki. Chirongwa The Connection, muine ni Mike Hove, 8 to 9pm muri Zimbabwe. Pano, pane venyuro yeStudio 7. Vadoda kukurukura neni, ndiripo pa Twitter, nepa Instagram, @BigMike3BIGMYKE3. Ndiyo username yangu. Aiwa, muri Zimbabwe, chinopuruka, chinomara. Anokonika ine mfaro, ndine unyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri. Bye-bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Makatirira kuStudio 7, munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave. Zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba.
Vatereri, tinosangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande. Mufundisi Forbes Matonga vanoti tisati tasiyana nenyaya yesatanism, pane zvavanoda kutsanangura pamusoro penyaya iyi. Reverend Matonga, tinokutambirai muchirongwa.
Makadii vatanonoka Wande, rufaro rwangu kuti ndikurukure nemi nyaya yamanga muri kukurukura kwemavhiki mairi apfuura.
Satanism chii, Reverend Matonga?
Satanism kunamata Satan, inyaya inobvira pakuamba kwechikristo pachacho, asi inoramba ichitora maforms akati siyanei. Mukutanga kwebhaibheri, mukutanga kwechikristo, kwakasumuka chinamato chainzi Gnosticism. Ichocho chinamato ichocho icho chakanga chine mhodzi dzeyatingazoti Satanism nhasi uno, inova kwakanga kuri kurwisana nedzidziso yaKristo nekuda kuimonyorora kuti itambire zviya zvinodikanwa nenyama dzedu. Zvose izvozvo zvatinoti semaKristo hatidi. Izvozvo vaida kutsvaga nzira yekuti vazviunze zvipinde mukudzidzisa kwechikristo. Nyaya iyo yakanga iriko zvekare, ende imwe yenyaya yakazenge yava futi pasenda pekupesana kwemaprotestant nema Catholics vese vachiaccusana ma protestant achiti aiwa papa ndiye ava antichrist uyuwo papa achiti aiwa ma protestant ndo vari kunamata Lucifer. Satanism yakazonyasoita an institution muma 1960s ichitungamirirwa nemurume ainzi LaVey aida kudzidzisa kuti ma religion ese akabva pana Abraham anokanganisa ugaro hwevanhu anonzi maAbrahamic religion. MaAbrahamic religion mukuru wacho ndiyo Judaism, then yoterwa neChristianity, then yokoritorerwa neIslam. Saka iwaya mareligion ari matatu ane zvizhinji zvaanodzidzisa zvakafanana, although aine zvaanozosiyana apo nepapo. Kunyanyanyanya chiKristo chinozoona Kristo samwari yatinoti Trinity, kuti Mwari ndiMwari Baba, Mwari Mwanakomana naMwari Mwari Mweya Mutsvene. Dokutini reTrinity ndorisingagamuchirwe nemaJudha uyezve ndorisingagamuchirwe nemaMoslem.
Satanism inobva papi?
Satanism inobva pakuti zviri kudzidziswa as ideal, zviri kudzidziswa sezvinhu zvinofanira kunge zvichiteedzwa nevanhu zvaidiwa naMwari pakuvamba. Izvozvo ndo zvinonzi nemasatanisti zvakashata.
Satanism inovavarirei?
Satanism inopromota zvinhu zvaya zvinonzi nevanhu zvinhu zvenyama, ichiramba zvinhu zvinonzi zvemweya. Hakuna kunozoendwa kunonzi kudenga, ndo zvinodzidziswa nevanhu ava.
Semaziviro enyu, masatanisti vanhu vakadini?
Vanhu vari kutsvaga zvinhu zvavo zvekuzvifadza, ndo wakatanga chinhu ichi. Ukaenda uchinoresearcha munhu anonzi LaVey uyu atanga the first satanic church muAmerica, munonoona kuti ndo panobva mudzi uyu wokuti vanhu vari kutsvaga kuzvifadza, vanhu vasinei nevamwe vanhu, vanhu vanogona kuuraya kuti iye afare, vanhu vanopwanya zvinhu zvakaumbwa nevamwe kuti chere iye achiwana rufaro. It's a self-centered philosophy to darkness, nepamusana pekuti vanoda kuti ivo vazvifadze ndo vafare. Ndo chiri kunzi nevanhu satanism.
Munoti kune avo vakateerera vanoda kuteerera nekunzwisisa nyaya iyi?
Ndinofunga kuti wese wangade kuti wateere debate iri wazoriteera vachiziva kuti mudzi waro wakabva papi. Ndo inonzi satanism.
Vateereri, ndipo panogumira chirongwa chedu chanhasi. Reverend Forbes Matonga, tinotenda zvikuru netsananguro yamatipa.
Mazviita vahwande, ndinodaira kuti inobatsira vamwe kuti wazive kuti chii chatiri kutaura nezvacho kana tichiti satanism.
Vanoda kunzwa hurukuro yese yataita naReverend Forbes Matonga, endai pawebsite yedu yevoashona.com mutarisa pakanzi zvechitendero. Ini ndiri Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite, tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC-band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu yeWWW.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vakoti voyambira kuti zvipatara zvinogona kuguma zvavharwa kana hurumende ikasakoshesa kuwanira vashandi zvikwanisiro zvekudzivirira kutapurirwa COVID-19. Vanhu vokandirana makobvu nematete panyaya yeRBZ yekupa vamwe vakuru vakuru muhurumende zvikwanisiro zvekurimisa pachena. Zimsec inoti bvunzo dzeO-level neA-level dzinogona kunyorwa gore rinotevera nekuda kwechirwere checoronavirus. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.